mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2 gunyana September 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Vanoziva kuti havana chakaipa chavanoita, havana chikonzero chokuti vacheme. Saka kuvhunduka chatikwata hunge une katurikwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kupomerwa mhosva yokumbunyikidza kodzero dzevanopikisa nemasangano akazvimirira ega.
Ndaifunga kuti taifa kutaurirwa kuti zvinofamba zvakadai zvikadai zvikadai, kuita kuti go explain kumamembers yetu, but hai, hapana zvatinoziva nenyaya iyo, tingoionawo musocial media.
Vamwe vari pamudyandigere vanoti havasi kufara nekusashandwa navo neboka rehurumende rinoona nezvehomwe yemudyandigere yeNational Social Security Authority.
Bumbiro remutemo rakagadzikwa kuTexas rakaita iro mutemo panguva dzemidnight nezuro unoti iyo wese munhu achabvisa nhumbu kana kuti chiremba achabatsira munhu kubvisa nhumbu inenge yasvika iyo 6 weeks anogona kupiwa fine inosvika iyo $10,000.
MuAmerica, dunhu reTexas rinodzika mutemo wakaoma wekurambidza vanhukadzi kuti vabvise nhumbu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mana ane makumi matatu nevasere 4,438 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane gumi nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevatatu 2,615,533. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane makumi mashanu nezvina zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu 1,654,276. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nemakumi maviri nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu 124,960. Vapora munyika vachiita zviuru zana rine gumi nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi maviri nevapfumbamwe 113,527. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kupomerwa mhosva yokumbunyikidza kodzero dzavanopikisa nemasangano akazvimirira oga vachishandisa mutemo sechombo. Izvi zvinotevera kusungwa kwevanhu vakawanda nezvikonzero zvakasiyana-siyana uye kuvandudzwa kwemitemo yakaita semashandiro emasangano akazvimirira oga, hurumende ichiti iri kuda kuti asashandiswe nevanopfurikidza mwero. Dare remakurukota rakatobvuma kutambira kuvandudzwa kwemitemo wePrivate Voluntary Organization Act richiti vanopikisa havafanirewo kupindira mune zvematongero enyika uye vanofanira kuongororwa zvakasimba maonero avo. Asi gweta rinombomirira vaMnangagwa vatinomudashe chinyoka vanoti havaoni chakaipa pamutemo uyu.
Chatinoziva isu ndechekuti Mukutaura kweva kuru kunoi, kuvunduka chati kwata, unge une katurikwa. Urumende ine basa, rukuchengeteza, vanu, vemuno munyika kuti, vasa shandisiwa, uye zvinhu zvatinazvo zvisashandisiwa nevanoda kuputsa nyika ino kana kuti dzimwe dzokune dzimwe nyika. Nyaya yemoney laundering inyaya yakakosha.
Nechikonzero chei?
Inyaya yokutoti kana nyika yenyu ikai hainyanyi kukoshesa nyaya dzemoney laundering inodotaririgwa pasi. Nokuti zvinoreva kuti matsotsi ose mari yavo inopfuura neko. Saka kana hurumende yavona pasina kunyatsomira zvakanaka, ikatinoda kupagadzirisa kuti pamire zvakanaka, ichivhara zvinoita kuti vane huori, vane zvimwe zvakashata zvavanoita, vashandise nyika yedu to funnel, ndozvakunoitwa muchirungu, kupfuuridza mari dzavo nomuno.
Nechinangwa chei mungatsanangura?
Kuti padzinopfuura dzobuda mumaorganization akasiyana siyana, hadzichazikamwi, dzagezeswa dzoinda kune dzimwe, kune mamwe maorganization, hapana uchaoziva kuti mari yakabva nepi, yakabva kunani, yaosvika kunani.
Asika vamwe vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe.
Saka hurumende ikati inoda kuvhara izvozvo, wose munhu wamuno wachinyunyuta achiti zvakaipa nhasi zvakanganisa chakati zvaita ma human rights what not, wose munhu iyeye une chaanoda kuviga. Nokuti vanoziva kuti havana chakaipa chavanoita, havana chikonzero chokuti vacheme. Saka kuvhunduka chati kwata, unge une katurikwa.
Gweta rinobva mirira vamunangagwa vatinomuda Ishe Chinyoka vange vari parunare kugweru naBlessing Zulu. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadewa Mavhinga vaudza Blessing Zulu kuti hurumende iri kuratidza pachena kuti haidi kupikiswa sezvakabuda pachena svondo rapera pakasungwa nhengo yedare reparamende yeZANU-PF inomirira Headlands vaChristopher Chingosho vachipomerwa mhosva yokutuka mudzimai wemutungamiri wenyika.
Zvemakuhwa ekuti mudzimai wemutungamiri wenyika anonzi atukwa hazvisi zvinhu zvingasungirwe vanhu, nemhaka yekuti vanhu vanofanira kuti vange vakangosununguka kutaura pfungwa dzavo, kupa pfungwa dzavo.
Asika ko iye mudzimai wemutungamiri wenyika kana achifunga kuti munhu amushora haana kukodzera here vaMavhinga pasi pemutemo wacho?
Kana paine zvichemo kana kuti mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa kana vaine zvinenge zvavabata ivo, vanokwanisa kutora matanho ivo semunhu, nekuti mitemo yakadaro iriko, kwete kuti mapurisa amhanye kusunga vanhu. Hazvisi izvo kuvhundutsira nekutsipika kodzero yevanhu yekutaura zvinenge zviri pamwoyo pavo. Hazisi nyaya yekuti mapurisa angapedzere basa vachitevedza.
Sei muchidaro?
Nekuti hakusi kutyorwa kwemutemo wenyika, kungokanganisa kusaziva kwemapurisa kana kuti vangamhanyira mberi kuti zvanzi mudzimai wemutungamiri wenyika atukwa. Hazvityisi, kune dzimwe nyika dzakawanda chero vatungamiri venyika vanoshoropodzwa pachena nevanhu pasina chinoitika, nekuti kodzero dzevanhu dzinoremekedzwa dzekuti vanhu vangotaurawo zvavanoda pasina kuvhunduka kuti pamwe zvichida ndingasungwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadewa Mavhinga vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Vari pamudandegere vanoti havasi kufara nekusashandwa navo neboka rehurumende rinoona nezvehomwe yemudandegere yeNational Social Security Authority, iro ravanoti riri kubuda nezvirongwa zvakanangana nekuvabatsira asi vasiri kuziviswa nezvazvo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti boka iri rakaparura chirongwa chichabatsira vari pamudandegere ava kuburikidza nekubatana nechitoro cheSpar Supermarket kuitira kuti varipa mujandigere vane makore makumi matanhatu kana kudarika vange vachitenga nemitengo iri pasi nezvikamu gumi kubva muzana pamazuva akatarwa. Chirongwa ichi chinonzi chichatanga nezvitoro zvespa zviri muHarare, Bulawayo, Kwekwe neMutare, uye vakweguri ava vanenge vachitarisirwa kuratidza kadhi ravo reNational Social Security Administration pamwe nechitupa chavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata veNational Social Security Administration kanavo veSpa Supermarket, asi mukuru weNational Social Security Administration vaArthur Manasseh vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vane zvirongwa zvakawanda zvakanangana nekubatsira vari pamujandigere zvavari kuparura. Chimwe chezvirongwa izvi chinonzi ndechekukweretesa vari pamujandigere mari yokuti vatange zvirongwa zvinovapa mari. Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vari pamujandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vanoti National Social Security Administration iri kusiya kunze vari pamujandigere pakubuda nezvirongwa izvi.
Isu tiri kungonzwawo, tiri kungoverengawo mapepa masocial media kuti hanzi ndio zviripo. Chinotikashamadza ndechekuti icho isu semarepresentatives mapensioners taifunga kuti taifawo kutaurirwawo kuti zvinofamba zvakadai zvikadai zvikadai kuita kuti go explainera kumamembers edu, but hai hapana zvatinoziva nenyaya iyo, tiringoionawo musocial media. Inini ndiri pensioner, pandiri pano ndiri pensioner, handisati ndawana any information kubva kunasa inonditaurira kuti iko tazodai tikadai tikadai. Kana ikoko organization yandinotungamirira sajenera sekretari inonzi Association of National Social Security Retirees Trust, hapana chatatitawana, tinongozviverengawo mapepa sokuverengawo kwamuri kuita imini.
Asi kunyange musati maziviswa hanyu zviri pamutemo, munotambirawo sei chirongwa chakadai tichionawo chakanangana nekubatsira vari pamudyandigere?
Isu semapensioners tinoda zvirongwa zvinobatsira mapensioners. Iye zvino takambonzwa kuchinzi hanzi mapensioners achapuwa maloni. Ukatarisa mari dzinotambirwa namapensioners kuti unopuwa loni yerudzi, zvinototikashamadza kuti ko chiko chiri kumbotaurwa. So kana kuri kuti ko pane nyaya yakadaro yekuti hanzi mapensioners vaakupuwa discount kwaSpa, panenge pakanaka kane musa yekuti pachaita advantage asika. Zvatinofanwa kuziva ndezvekuti izvo Spa yacho kubhanda iriko here, kokubhaidi bridge iriko here, kokucholocho iriko here, kokwamusarabani iriko here, nokuti kuna mapensioners ikoko. So kana tichiplana zvinhu ngatikonsultei mastakeholders kuita kuti vagotipa upfungwa. Nemhosva yekuti kana muchizi vachandotenga kwaSpa, zvinoreva kuti muri kutaura kuBulawayo, Gweru, kuHarare, kwaMutare, Kwekwe, Masvingo, Buda nekaDoma. Apa ndangotaura nemhosva yekuti handizive kuti kune dzimwe beside Bulawayo neHarare vana Spa variko here. Kana mumaguta chaimo chaimo, I think mungangoita problem. Uko kumareserva kunotoita worse problem. So kuona kwatinoita inini inenge yatinozoti pachirungu half baked solution.
Totarisawo pamihoro yamuri kuwana sevari pamujandigere, tinonzwa muchinyunyutawo kuti mari dzamuri kuhora iye zvino hazvina zvasichatenga. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Nyaya yemapension allowances mapensioners emuZimbabwe yashupa nemhosva yekuti iko zvakaitwa pakaitwa kuye muna November 2017. After that paitwa hurumende vakada kutibatira ende vakatibatira. Ndoda kupa example, isusu taiwana kuma 100 something dollars US dollars, vavachiwana kuma 80 dollars. Zvakazoitika ndezvekuti izvo hurumende yakati hanzi mari yenyika yose kana kuti masalari emunhu wese zvaakufanana dhora nebhondi. Zvinoreva kuti inini ndakanga ndichitambira 100 dollars yenasi, ndaakutambira 100 bhondi nemhosva yekuti value yacho yakainzana neUS dollar. Saka vadaro soon after vakatanga kuchinja, vakuti ya dhora ra 3 dollars dollara $15 dollara kuenda kumarket pekupesira vakati anza iye zvino yakunza ne auction kuona kwatinoita isusu mapensioners kwekutiko vaifanira kunge vakachinja mari yataitambira iyoyo yama US voinzanisa ne rate iripo. For example, ini ndakanga ndichitambira $100 iye zvino ndaifanira kunge mari yangu $100 iya yakamultiplywa ne auction rate zvinoreva kuti ndaifanira kuwana $8,500 asi handisi kuiwana iye zvino ndiri kuwana $3,000 saka zvinotaridza kuti ndiri kutobatirwa vanhu vese vari kubatirwa.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vari pamblandigere reassociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti kutapa nhau kwakanaka kunobatsira kuunza rugare muZimbabwe apo nyika yakatarisana nesarudzo dzamuna 2023. Vachiparura zviri pamutemo, musangano weRotary Makerere University Peace Journalism Training Program nezuro amai Mutsvangwa vakati vatori venhau vane chekuita mukuchengetedza rugare rwakagara ruri muZimbabwe kubva payakawana kuzvitonga kuzere. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota raiona nezvedunhu reManicaland amai Mandiitawepi Chimene vakumbira ruregerero kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vave kusuwa kuZimbabwe. Amai Chimene vakange vari umwe wevaishora vaMnangagwa zvakadzama vachivapomera mhosva yekutungamirira rimwe bandi rebato reZANUPF rainzi raida kubvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Amai Chimene havana kutaura kuti vari kupi. NewZimbabwe.com rakare rine nhau pamusoro pemushandi wepamugodhi weDtroop muChinoi akafa mushure mokudonherwa nedombo apo akange ave kugadzirira kuenda kumba apedza basa. Mutauriri weZimbabwe Republic Police mudunhu reMashonaland and West Inspector Margaret Chitove vanoti mufi uyu ndi Hemad Musona akange ane makore makumi maviri nemanomwe. Mukroniko nyanzvi mune zveutano dzemuZimbabwe dzinoti dziri kuongorora nhando yecoronavirus inonzi C.1.2 iyo inonzi yave kunetsa muSouth Africa nekuchamhembe kweAfrica kuEurope nekuAsia. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Baba wande akadiko vamwe ndinongoda utsiuro wawo mai Mnangagwa kuti ko zvino nai mai Mnangagwa hamuchatukwi magohwani zvemuZimbabwe nai zvomotoda kutambudza zvizvarwa zvenyika hamutuku pamunenge makanganisa bvuma yekutsiurwa kwete kuda kuita kuzvitonga makutoita unonge nyika yangu stendi yenyu musadaro vakomana bvuma yekutukwa nekuti imi munotituka tichingozvigamuchira.
Makadii yemwe vatereri vestudio 7 muri kukwazisiwa naDhuva ari kuPretoria kuno kwaari kushandira. Ndiri kuda kutaura nezvenyaya yabhuku yazvakazarurwa 6:7 inotaura kuti mutasvo webhizairo zita raka anonzi Rufu kunzi vakapiwa simba rekuuraya vakapiwa simba rekutambudza nyika imwe nenzara.
Makadii kuana mukoma Jonga, ndiri kutaura ndiri kuno kuChinoi. Ini pafungwa yangu ndanga ndichifunga kuti president wedu vachamisa ngadii vagoronkwana dhona wekuti pamayouth nekuti chendinoona mayouth haadi kuvhota nekuda kurejista haadi kurejista ngadii atagona kuwanawo dhona wedu wekuti wandorejista unzi tuni chinenge chako chekuti warejista wopuwa dhora. Mayouth mazhinji haatodi anongotaura anenge achitaura ari panze ngatiwandire kundorejista kuvhota. Tikawandira tichindorejista mukuvhota wekuti vazhinji vacho havana pechensi vamwe chembere ino dzinomirira dzidya maputi dziri panorejistirwa kuvhota. Mayouth anonge atoti ngatiende but umwene kuti hanhasi handina zvokuita ndikatotoona dhora rangu apa otorejista kuvhota. Stofuti zvayo munhu wabando vhota toni chimwe chako ona kuti anhu bando vhota upwa zviri midhoro. Dadai tagona kuubetserika naipapo zvaiti batsira.
Ah, mamuka sei pa studio 7. Yeni ndinoti chinhu chiri kuuraya nyika yedu inhema. Kuti nyika inoita maelection results enhema. Tichibva ipapo kuita akadialogue kenhema. Tichibva ipapo kubva kwagadzirwa kweopposition kana monzura. Kenema kazinga recognize outside the country nyika yedu vashandi vehurumende vari kutambiswa mari yemuzimbabwe anonzi vanoti maRTGS enema asinga recognize outside the country saka inyika yekupi ingaraniwa nenema makamboona kupi nyika inosimuka iko zvino majaina anoya muzimbabwe achinzikwa hemainvestors haasi mainvestors imbavha mbavha chaidzo chaidzo vari kuvaka pariamendi mahara hakuna chinhu chakada chinoitwa mahara iyi ndo necolonialism saka nyika yedu iri kuparara nenyaya yenhema tichasara tisina chatiinacho nenyaya yenhema
mangwanani pastudio 7 ini ndinongotaura hangu pamusoro pavadamba avo vemdct vangapemberera havo kutora harvest house vangapemberera kutora maofisi emdc asi chokwadi ndechekuti isu kana tovhota hativhoteri maofisi hativhoteri harvest house kwete isu bato retinofamba naro tinoriziva chero mukaita zvipi nezvipi muchishandidzana nezanu pf muchinzi batai napapa mangwana tigokupaiwo zvimari napapapa itai zvose asi chokode chandinongokuyambirai ndechekuti vana vezimbabwe vakatarisa zviri mumaziso hakuna mashura anozomuka akangoitika kumdct kunzi hanzi yazovhoterwa ikaita 66% imi muchiishayiwa kuri nhasi 66 iyoyo majority muri kuiona here iriko here kwomuri yongozomuka yavako musi wevhoti muna 2023 fungai zvakanaka baba tatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dunhu reTexas muAmerica nezuro rakadzika mitemo mitsva inorambidza vanhukadzi kuti vadhise nhumbu kana nhumbu iyi yapfuura masvondo matanhatu. Mutemo uyo unonzi Senate Bill 8 unorambidza kubviswa kwenhumbi dzose dzasvika masvondo matanhatu kana kupfuura izvo zvinonzi nevamakiriniki anobvisa nhumbu. Mutemo uyu watorambidza kubviswa kwenhumbu zvachose sezvo vanhukadzi vazhinji vanenge vasati vaziva kuti vane pamuviri munguva iyi. Pasi pemutemo uyu, munhukadzi anoedza kubvisa nhumbu anogona kusapomerwa mhosva mumatare edzimhosva, asi vose vanomubatsira vanogona kuendeswa kumatare edzimhosva kusanganisira chiremba anobvisa nhumbu iyi. Vana mukoti nevashandi vachiremba uyu vanobatsira kubhadhara mari yokubviswa kwenhumbu iyi. Kunyangewo mutyairi wemotikari yaendesa munhukadzi uyu kukliniki inobvisa nhumbu. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College muzvinafundo Chipo Dendere vanoti matunhu mazhinji akadzika mitemo yokumisa kubviswa kwenhumbu, asi mutemo wemuTexas wakanyorwa nenzira inogozha kuti urambidzwe mumatare edzimhosva. Vanoti panyaya iyi pachava nekurwisana kukuru mumatare edzimhosva apo vanotsigira kurambidzwa kubviswa kwenhumbu neavo vanoda kuti vanhukadzi vapihwe kodzero dzekusarudza zvokuita nemuviri yavo vachasangana mumatare edzimhosva.
Bumbiro remutemo ragadzikwa kuTexas rakaita iro mutemo panguva dzemidnight nezuro unoti uyo wese munhu achabvisa nhumbu kana kuti chiremba achabatsira munhu kubvisa nhumbu inenge yasvika iyo 6 weeks anogona kupiwa fine inosvika iyo $10,000. Mutemo uyu auenderani nezviripo paRoe versus Wade kuSupreme Court. Unotiwo mutemo unotiwo vanhu vanokwanisa kubvisa nhumbu kusvika kuma 22 weeks 5 months.
Vanobvumidzwa kubvisa nhumbu zviri pamutemo ndevapi?
Vanokwanisa kubvisa nhumbu ndivaya vanenge vasati vasvitsa 6 weeks kana kuti pasati pabatwa fetal heartbeat fetus iri mudumbu.
Ko vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu ndevapi?
Vanobatwa nemhosva ndavana chiremba kana wese zvake anenge achinzi abatsira munhu kubvisa nhumbu iyoyo.
Dr. Dendere, mutemo uyu unoenderana here nemitemo yeAmerica?
Mutemo uyu hauenderani neSupreme Court yatinoti Roe versus Wade inoti iyo munhu anokwanisa kubvisa nhumbu kana yasvika pa-5 months.
Vari kushora mutemo uyu ndevapi uye vanotii?
Vari kushora mutemo uyu vanoti unodzvanyirira vanhukadzi. Unotiwo vanhukadzi havazivi zvakanakira miri yavo. Asi chimwe ndechekuti vanhukadzi vazhinji vanenge vasati vaziva kuti vava nepamuviri panobata 6 weeks. Vanhu vazhinji vanowanzoziva kuti vabatwa nepamuviri kana dzava kuma 8 weeks yatinoti 2 months.
Ko masangano anorwira kodzero dzevanhukadzi anoti pamusoro pemutemo uyu?
Masangano anorwira kodzero dzevanhukadzi vazhinji vavo vanopokana nemutemo uyu. VePlanned Parenthood ivo vanopaiwo maabortions ari free nemamwe maservices anodikanwa nevanhukadzi. Vabudeyo vachiti mutemo uyu unonyanyisa kubatirira vakadzi vanhu vatema nevaya vanobva kumhuri dzisina mari. Changanyisa kunetsa pamutemo uyu zvekare ndechekuti hausarudzi vaya vanenge vabatwa varepwa kana kuti macases eincest. Havana basa nazvo kuti munhu abatwa nenhumbu sei. Vari kungoti so long munhu ane nhumbu kunyange ari mwana aitiswa pamuviri nababa wake, vari kuti mwana iye anofanira kuchengeta pamuviri ipapo. Vanoona nezvevanhukadzi vari kuti hazvisi fair uyezve zvinotokonzeresa damage yakanyanyisa kuvanhukadzi. Kwetawo zvezvekare zvokuti vari kuti kunyange zvaonekwa kunzi mwana ari mudumbu haasi viable, ane zvirwere zvakawandisa kana kuti pamuviri pacho panokwanisa kuuraya mai, vari kungoti panofanira kuchengetedzwa.
Munoziva here kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vanofungei pamusoro pemutemo uyu?
Mutungamiriri wenyika vaJoe Biden vati ivo mutemo uyu hauenderani nebumbiro remutemo reAmerica uyezve unodzvinyirira vanhukadzi. Varakidza kusafara chaizvo nemutemo waiswa nevanhu vekuTexas.
Avo vange vari vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts muno muAmerica neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vape kupomerwa mhosva yokumbunyikidza kodzero dzavanopikisa nemasangano akazvimirira oga. Vamwe vari pamugandigere vanoti havasi kufara nekusashandwa navo neboka rehurumende rinoona nezvehomwe yomugandigere yeNational Social Security Authority. MuAmerica, dunhu reTexas rinodzika mutemo wakaoma wekurambidza vanhukadzi kuti vabvise nhumbu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.